manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 22/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare ramagistrate richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa iraswe. Governor veRBZ Dr. John Mangudya voyambira nezvekukwira kwemitengo yezvinhu nekuda kwehondo yekuUkraine. Vamwe vanhu vakadzingwa pane rimwe purazi vopedza mwedzi mitanhatu vachigara pamene pedyo nemugwagwa. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa iraswe sezvo vakagara muusungwa kwenguva yakapfurikidza zvinodiwa pamutemo. Dare richapawo mutongo waro pachikumbiro chavo chechipiri chekuti vatongwe vachibva kumba kana chikumbiro chavo chekutanga chakarambwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gweta ravakarembera avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko vaDoug Coulthard vaudza dare kuti vakarembera vakasungirwa nyaya isina maturo uye vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa pasina chikonzero. Vakarembera vakasungwa mukati meguta reHarare nemusi wechina chapfuura vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa anonzi aisanganisira Constable Manyeruke. VaCoulthard vaudza dare kuti mapurisa akaudza vakarembera kuti vaivarovera kuti vainge vakapfeka zvipfeko zvinoenderana nebato ravo reCCC. Vatiwo kunze kwekuvarova kumusana pahuro nepasi petsoka mapurisa akanonoka kuvaendesa kuchipatara. Chiremba akatanga kuona vakarembera Dr. Jonathan Fernandez vanotiwo vakaona vakarembera vakakuvara zvikuru kuHarare Central Police Station. VaCoulthard vanoti pamusoro pazvose izvi mapurisa akagarisa vakarembera muusungwa kwenguva yakapfurikidza. Vaudza dare kuti vakarembera vakasungwa panguva dzekuma 8:30 mangwanani emusi wechina asi vakazoendeswa kudare nemusi wemugovera kuma 2 masikati padarika maawa mana enguva yavaifanira kuenda kudare. Musi wemugovera dare rakagara muchipatara kuparire nyatwa sezvo vakarembera vasingakwanise kubuda muchipatara. VaCoulthard vati nekuda kwaizvozvo mhosva yavakarembera inofanira kuraswa.
Yesterday and today we made an application seeking to enforce Karembera's right to personal liberty. That application was based on four grounds. One, that he was over detained beyond the 48-hour rule required by the Constitution. Number two, that he was tortured in custody, rendering his entire arrest and detention illegal, and therefore he ought to be released.
Nezuro nanhasi tange tiri mudare tichida kuti vakarembera vasunungurwe nekuda kwezvikonzero zvina. Chekutanga chekuti vakagara muusungwa kwenguva inodarika maawa makumi mana nemasere anodiwa iwo pamutemo. Chechipiri ndechekuti vakatochwa, izvo zvinoita kuti kusungwa kwavo kusave pamutemo, nekudaro vanofanira kusunungurwa.
VaCoulthard vatiwo vakarembera havabvumirani nemashoko emutauri wemapurisa vaPaul Nyati ekuti vakasungwa vachida kuparadza chiumbwa chambuya nehanda. Vakarembera pachavo vanoti vaive mamita Anodarika mazana matatu kubva pachiumbwa ichi. Pane chimwe chikumbiro chavo kudare vakota advati kana chikumbiro chavo chekutanga chikasatambirwa nedare vanoda kuti vakarembera vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Asi vachuchusi panyaya iyi vari kupikisa zvikumbiro zvese zvavakarembera vachiti vane umbo hwakasimba hunokwanisa kuti vakarembera vabatwe nemhosva. Vanotiwo vane vafakazi vashanu panyaya iyi. Vanotiwo vakarembera vafaniri kutongwa vachibva kumba nekuti vanogona kuramba vachipara mhosva yakaita seiyi sezvo nyika yakatarisana nesarudzo dzemabyelection. Vakarembera havana kukwanisa kunge vari mudare sezvo vari kurapwa kuchipatara. Mapurisa akarova vakarembera akasungwa asi hatina kukwanisa kunzwa kuti nyaya yavo yave papi sezvo mutauri wemapurisa vanyati vati vange vasiri muhofisi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakayambira nezuro manheru kuti Russia inogona kukanganisa mashandiro emakombiyuta emakambani emuAmerica kana wokushandisa zvombo zvine muchetura muUkraine apo pave kusvika mwedzi kubva Russia yapinda muUkraine zvechisimba. VaBiden vakaudza chikwata chavana muzvinabhizimusi vemuAmerica kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakanga vasingatarisiri kubatana kwepasi rose mukushoropodza danho renyika yavo rekurwisa nekuda kupamba Ukraine, vachiti pari zvino vaPutin vave parumhananzombe. Ukuwo mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vataura nhasi parunare naPope Francis vachiti vakasununguka kana Vatican yakayananisa gakava riripo mukupedza hondo yakakonzerwa nekupinda kweRussia munyika yavo nechisimba. VaBiden vari kutarisirwawo svondo rino kusimuka vakananga kuBrussels kuBelgium kumisangano mitatu yakakosha iri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muUkraine. Nemusi wechina, vaBiden vari kutarisirwa kupinda mumusangano wegungano reNATO, musangano wenyika dziri mugungano reG7 pamwe nemusangano weEuropean Council. Misangano iyi yakanangana nekutsvaga nzira dzekumisa nadzo kurwisa kweRussia muUkraine, uye vaBiden vanotarisirwa kuzoenda kuPoland mushure memisangano iyi. Nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti rwendo rwavaBiden kuBrussels runoratidza kuti hondo yeRussia neUkraine yasvika kumakata zvekuti yave kutoda mitekwa-tekwa yakaita savana vaBiden nevamwe vatungamiri venyika dzemuEurope dzakasimba kuti vaise misoro pamwe chete. Ngatinzwei vachitsanangura maonero avo.
Rwendo rwavaBiden runoratidza kuti hondo yokuRussia nokuUkraine yasvika pamakata chaiwo. Ava kutoda vakuru vakuru venyika vakaita sana President Biden vachindosangana navamwe vana president wokuEurope uko nedzimwe nyika dzakasimba chaizvo dzinonzi G7 idzo kuti vataure pamusoro pehondo iyo nokuti iri kuenderera mberi. Zvekare kuenderera mberi kwacho kuri kuafekta pasi rose sokuona kwatiri kuita isu zvinhu zvakaita sepetro zviri kukwira. Zvekare tinonzwa kuti zvinhu zvakaita sewheat namafertilizer zviri kuUkraine, Russia, Belarus hazvisi kufamba kuinda kumativi mana epasi rose hazvinofanira kuenda. Zvinotarisirwa kuti zvichazowedzera nhamo pasi pano chaizvo nezhara yakakura chaizvo vanhu vachishaya mafertilizer chingwa nezvimwe zvese zvinogadzirwa negorosi zvichikwira. Saka ukaona vakuru vakuru vakaita sana vaBiden voenda havangofambi, nyaya yacho yatotsviriridza vanenge vachinotaura kuti vodini.
Asi tingaona here paine shanduko inokonzerwa nemisangano iyoyo?
Ndinoona sokuti shanduko inogona kuvapo tichitarisa kuti Russia yake zvino izvi inenge iri kugwadamiswa namasanctions. Saka panondoungana vakuru vakuru vavanenge vachitaura zvekare kuti vangapamhidzira zvehere mamwe masanctions, vanenge vachitaura zvekare kuti vangawedzera here zvimwe zvombo kuUkraine. Tiri kuona kuti Russia nhasi uno chaiwo maairport mamwe nedzimwe ndege dzato dzinga vanhu mabasa nokuti hakusina vanhu vakawanda vachiri kukwanisa kuenda kuRussia ikoko. Saka zviri kubuda apa zvinenge zvikuru chaizvo zviri kufambirwa navakuru ava zvokuti mazuva ari kutevera hazvikakamadzi kuona mukuru werussia vaputin vachiti ngatichitaurirana sezviri kutaura mukuru weukraine kuti wasvika panguva yokuti wakuchida kutaura one on one.
Asika Profesa Masocha, tiri kuonawo iyo Russia inenge iri kunzi iri kutowedzera kukanda kwairi kuita zvombo kuukraine.
Zvairi kuita Russia zvinoratidzawo zvekare kuti yaakupererwa nezvombo, nokuti tinoona kuti zvimwe zvombo zvavari kushandisa zvavanoti mahypersonic missiles, mamwe anomhanya chaizvo kudarika kana saundi chaiyo, zvinoratidza kuti vaakushaya maweapon, vaakusvika kumagumo kwokushandisa zvombo zvavo. Vaa vanhu vari desperate, tinoziva kuti munhu kana aiswa pakona chaipo unoshandisa zvose zvaainazvo. Saka tinoona sokuti kwaakunosvika kumagumo kwokuti vanoti tashandisa zvose zvatiinazvo, hatisi kuda kuzoshandisa manuclear weapons, machemical weapons. Saka taakuchitaurirana nokuti vadestroya nyika chaizvo, zvokuti vanoona kuti vakazotora nyika yeukraine zvichavanetsa zvekare, nokuti vanenge vasina zvombo zvakakwana sezvavakava vainazvo pakutanga pavatanga kurwisana neukraine.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica, muzvinafundo Eliot Masocha, vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association, kana kuti Zim Rights, vadzikamai bere, vanoti sangano ravo harisi kufara nekutyorwa kwarinoti kuri kuitwa kodzero dzevanhu nemapurisa nemamwe mapato panguva yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzemabyelections. Vatiwo kusabuda pachena kunoitwa neZimbabwe Electoral Commission kuchapawo kuti vamwe vanhu vatadze kuvhota vashaya mazita avo pagwaro revavhoti. Asi mapurisa nevezeki vari kugara vachiti vari kuita basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera, vachiti mamwe mapato ndiwo ari kusvibisa mazita avo. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navabere nezvenyaya iyi.
Pane macomplications akati wandei, isu seZim Rights tanga tiri kumamana kwakasiyana-siyana tichimonita zviri kuitika izvi. Pane zvinhu zvakati wandei zvatiri kuona. Chekutanga izvi chiri kunyanya kutishungurudza nenyaya yemabyelections inyaya yekuti vanhu vazhinji havana kuwana mukana wekurejista. Ucharangarira kuti zeki paya paida kuita blitz, vakabva vakanzura blitz, vakazotanga kurejista vanhu mushure mekunge mabyelections aanaunswa. Saka zvinoreva kuti voters roll rakavhara for these by-elections, vanhu vakawanda vasati vakwanisa kuregista. Saka ndouchimwe chezvinhu zviri kutishungurudza. 2 weeks ago tanga tiri kumasvingo tichimobilize hedu vanhu kuti vaende kunovhota. Tikatosvikawo pamuzinda weregistration wacho wezeki, takasvika nevanhu vedu na12 non, tikaudzwa zvedu kuti vanoregista avapo. Saka tanga tine vanhu vanga vauya vachida kuzoregista kuvhota. Zvinongotipa an insight kuti nyaya dzekuregista kuvhota idzi dzanga dzakamira sei.
Zvimwe zvamuri kuona zvisina kunyatsomira zvakanaka ndezvipi?
Chechipiri chiri kunyanya tishungurudza inhau yezvi yemahunga-hunga atiri kunzwa pamusana pevoters roll, kuti integrity yevoters roll. Tava nenguva tiri pasi pechirongwa cheZimbabwe Election Support Network tichikurudzira kuti ZEC ngavaite independent audit yevoters roll, asi vanoramba vakandonyera zvimiti munzere. Saka panozoya maorganizations akaita sana pachedu kutiudza kuti voters roll rakakuvara pakati nepakati, vari kufila an information gap. Semaziviro yenyu kuti bumbiro redu remutemo rinotipa kodzero yekuwana information, zvikuru sei kana iri information inotibatsira to exercise kodzero dzedu. Saka nekuda kwekuti zeki aisi kuteerera zvatiri kudaidzira zvekuti ngavaite independent audit yevoters roll, kazhinji tinozoona vanhu vaakutotambira zvinenge zvichibva kune avo vanenge vazvipira havo kuti vanoda kushandisa maresources avo kuita audit yevoters roll. Pane kugumbuka nekuda kwaizvozvo izvo, vezeki vanofanira kutokorokotedza macitizens vobva vatanga chirongwa chekuti vaite build confidence yetsa kuti aiwa paya pari kunzi pakati izvi ndo zvatiri kuita, izvi ndo zvatiri kuita. Saka inyaya dziri kuti shungurudza chechitatu, tiri kunyanya tishungurudza inyaya yeviolence tichimunoona kuti kuMidlands vanhu vakatorasikirwa neupenyu nekuda kwenyaya yeviolence. tiri kuramba tichiona hate speech ichitenderera kuma election campaigns. Tiri kuramba tichiona mapurisa vachiindasiya nema election campaigns. Izvi zvinokanganisa credibility yamaelections. Kumasvingo kwatanga tiri last week taitoona mapurisa vakadzipakata vachimhanyisa mazimota awo aya emvura nemuroti. Zvinopa vanhu kutya. Maelections inguva yekufara kuti vanhu tawanawo mukana wekuti pfungwa dzedu dziiswe mupoto yekubika upfumi. Asi kana taakuona vanhu vaakudzipakata, maelections anova nguva yekutya. Izvi ndo zviri kunyanya kuti shungurudza nenyaya yemaelections.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzika maibere vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Mubatanidzwa wemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unoti kutanga svondo rapera vashandi vehurumende vakatanga kuwana mari itsva dzavakawedzerwa nadzo nehurumende pamihoro yavo. Mwedzi wapera, hurumende yakavimbisa kuwedzera vashandi vayo vose mihoro yavo nezvikamu 20 kubva muzana zvichidzoswa kumwedzi wandira gore rino, pamwe chete nekuvapa zana remadhora emari yekuAmerica. Mari iyi inonzi ndeyekubatsirikana uye iri kuiswa pamusoro pemadhora 45 kana kuti $75 yekuAmerica avanga vachipiwa semari yekubatsirika munguva yeCOVID-19. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti mapurisa, mauto pamwe nevarayiridzi vakatowana kare mari itsva idzi. Mamwe masangano evashandi vehurumende akanga achiramba kutambira mari idzi achiti ishoma uye dzakanga dzaiswa pasina kuwirirana nevamiriri vevashandi. Asi vamushango vanoti kuuya kwadzo hakureve kuti nhaurirano nehurumende dzave kuzomira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zviro kwazvo vashandi vehurumende vakatanga kuwana mihoro yavakavimbiswa nehurumende. Mwedzi uno vashandi vehurumende vakakwanisa kuwana zana remadhora ekuAmerica kututsira pa 45 avakanga vapuwazve ari ekunze. Saka tikangoti kubatanidza pamwe chete vakukwanisa kutora mari yavo kubhengi inoita 145 emari yekuAmerica. Izvi takatoona kuti vanopfeka mayunifomu nevarayiridzi vakatokwanisa kuwana mari idzodzo sezvakawiriranwa nehurumende.
Tinoona kuti kune mamwe mapoka evashandi vehurumende anga achinyunyuta achiramba iyo mari itsva iyi vachiti ishoma. Hurukuro dziri kuenderera mberi here panyaya yemihoro?
Zviro kwazvo hurukuro hadzimiri. Nyaya yekukurukura nenyaya yezvemihoro yevashandi chinhu chinoramba chichingoitwa. Kana tichinge tawirirana nehurumende pane zvawiriranwa, hurukuro hadzimiri. Saka chinhu chinoramba chichingofambira mberi. Saka izvezvi tatambira mari idzodzi, tiri kutotarisira zvekuti tigotanga zvekugara pasi nehurumende, nokuti chinhu chinoramba chakatarisirwa kuti choda kuramba chichitaurwa nezvacho nguva nemisi kusvika tasvika patinoda sevashandi nehurumende pamwe chete.
Tinoonawo kuti kune varayiridzi vari kumiswa mabasa vachinzi vakakundikana kuenda kumabasa kubva pavhurwa zvikoro. Zvii zvamuri kuitawo imi sesangano?
Inyaya yekuti varayiridzi vanomiswa mabasa inyaya yatakaona sechinhu chinosuwisa pakati pevashandi vehurumende, nokuti matambudziko avo akauya kubudikidza nenhunha dzechokwadi. Saka takambogara pasi tikanyorawo gwaro ratakaendesa kubazi rezvedzidzo, takanyorawo gwaro ratakaendesa kugurukota rinoona nezvevashandi vehurumende, tikanyorawo zvegwaro kumunyori mukuru mubazi zverevashandi vehurumende tichida kuti vationi nyaya yatatarisana nayo. Saka izvi zvose tinongotarisira kuti zvichaitwa neunyoro kuti vacharegererwa.
Avanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi vari zviuru zvishanu nemazanamana nemakumimaviri nevapfumbamwe kana kuti 5429. Vanhu zana nemakumimatanhatu nevatanhatu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Vamwe vagari vekuhurungwe kusanganisira rimwe svikiro vapedza mwedzi mitanhatu vachigara pedyo nemugwagwa sezvo hurumende yakundikana kuvagarisa patsva mushure mekuvadzinga pane rimwe purazi nechisimba. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mhuri idzi dzinosvika makumi mashanu dzichiri kugara padivi pemugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu mushure mekunge dzabviswa papurazi reWaterloo iro rainge ranzi ndiravaJames Chigwedere neMatare. Vanhu ava vanoti pavakabviswa pamwe nedzimwe mhuri zana vakateverwa pamugwagwa pavainge vakandwa nechikonzi pamwe nemapurisa vachinzi ngavaende kure makiromita 10 vachityira kuti vangadzokere papurazi ravainge vabviswa. Mumwe wevachiri kugara pamugwagwa ndiamai Emma Munyaradzi vanoti havana kwekuenda uye hurumende iri kushayawo kwekuvaendesa.
Takagara pano kubva musi wa21 kusvika nhasi ndifunga kwane 5 months kana ndichitaia baita kuti tive pano takapisirwa kunonzi kuWaterloo Farm tapisirwa ikoko ndobva taiswa parodhi pano pachiuwa village 1 ndobva kwauya mapurisa ndobva tirova ndobva tibvisa zvakare namessenger 40 ndobva taiswa pano.
Amai Munyaradzi avo vakasungwa nemhosva yekunzi vakarova mupurisa apo vaibviswa papurazi vanoti pamugwagwa pavachiri kugara vane dambudziko remvura zvekudya uye vana vava havasi kuenda kuchikoro.
Pana ndiwo murungu unosari apa hapana kanaenda kuchikoro vakangogara. Saka dambudziko reshe rakakura zvokuti kana chikafu chacho hatina. Tiri vanhu varongoraramawo zvongoti tiri parodhi hapana zvokuita. Hatina misha tinda kwekuenda.
Mumwe agere pamugwagwa ndiamai Fatima Adams vanoti vave kutorarama nemaricho.
Tinda kumaricho kana wamaricho kanoshanda pamunhu kana bagedhi uye wogaisa wodha rikapera wodzokera hazvino zvatinongoita zvafa hatina.
Patabvunza kuti mapurasitiki avakavakisa zvitumba zvavo vakawana kupi, amai Memory Magaramombe vati vakapiwa nevachairi vedzimotokari hombe dzinotakura zvinhu kana kuti magonyeti.
Matende tinotokumbira mapurasitiki aya kune matraki dhiraivha anonge achikrosa ndiwo anototibatsirawo tovaka dzimba zuva rikauyawo matende aya anenge akudambuka nezuva mvura youyawo mvura inenge ichipinda mudzimba saka dai matotibatsirawo nematende vamwe tingayamurika.
Patabvunza kuti sei mazuva ano vanhu vakawanda vari kuburiswa mumapurazi pasina zviri kuitwa kuti vawaniswe nekukurumidza pekugara, Gweta Guru muChinoi vaposonono vanoti mutemo wekubvisana panzvimbo hauna basa nekodzero dzemunhu anenge achibviswa panzvimbo.
Mitemo yedu haisi kunyanya kutarisa zviri kutadza here kodzero dzevanhu zvakanyanya. Saka mitemo yedu yezvino
vakatema nyoka vanoti kunetsana papurazi apa kwakatanga muna 2018 apo vaJames Chigwedere hama yevaimbove gurukota rezvedzidzo muchakabwa naNias Chigwedere vakapiwa gwaro rekuti nzvimbo iyi yava yavo asi nzvimbo iyi isiri nzvimbo inogariswa vanhu. Tatadza kubata mudzviti wenzvimbo uye varisachigaro webazi rinobatsira vanhu vanenge vawirwa nematambudziko mudunhu reHurungwe vaEndrew Tizora kuti tinzwe kuti vachaita sei nemhuri idzi sezvo vanga vasingadaviri nharembozha yavo. Pakabviswa vanhu ava papurazi gore rapera vatizora vakaudza Studio 7 kuti vaigara zvisiri pamutemo uye vakakurudzira kuti vadzokere kwavakabva. Ndakamirira Studio 7 muChinoi ndini Nunurai Jena.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti haisi kuona paine munhu akapona pakadonha ndege mhando yeBoeing 737 nezuro iyo yainge yakatakura vanhu 132. Ndege iyi yaibva kuguta reKunming ichienda kuGuangzhou. Chikonzero chekuti yakadonha sei hachisati chazivikanwa asi vanopa rubatsiro vari panzvimbo yayakadonhera. Mutongi amai Ketanji Brown Jackson vapinda muzuva repiri nhasi vari kudare reCongress muWashington DC uko vari kubvunzurudzwa pasati patorwa danho rekuti vave mutongi wedare repamusorosoro remuAmerica kana kuti Supreme Court Judge. Nhengo dzedare reSenate dziri kupiwa mukana wekuvabvunza nezvenhoroondo yavo munyadzi zvemitemo. Vakasarudzwa vanenge vari mudzimai mutema wekutanga kuva mutongi wedare iri munhoroondo yeAmerica. Gavana vebanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vari kuyambira kuti mitengo yezvinhu munyika ichakwira zvichikonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia. Zimbabwe inotenga kunyika mbiri dzigorosi, gas, mafuta ekubikisa nezvimwe. Asi vamangunjwa vanoti vari kutarisira kuti mitengo yezvimwe zvicherwa ichawedzera zvichabatsira Zimbabwe. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Mangudya.
Because of the conflict in Russia and in Ukraine, that conflict is not my prices. Ari kukwira nyika dzose. Zimbabwe is not excluded. The fuel, petrochemical products, my commodities, wheat, crude soil oil, but also my commodities are finding a good. Nickel, aqua, so we need to look at the balance. The net effect to Zimbabwe, we think and we know is going to be a positive net effect. Was in my price, they do think that in my middle of the number, aqua, in my price, in my HBHG. In a few years, we export more than we are importing. Like I believe it was positive for Zimbabwe, but in terms of inflation, we need to, it's exacerbating about the high inflation in Zimbabwe because of that my price and a few.
Ko hurumende haisi kufunga were kuti ideredzewo mutero wemafuta ekufambisa dzimotokari. Nemimwe mutero inobhadharwa pakutenga zvinhu kunze kwenyika tichitarisa kuti zvinhu hazvida kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi iri kuUkraine iri kurwiswa neRussia.
Ndofunga government yedu inozviita handiti makaona mazuva afrika akapfuura government inzi haina kuti pass the increase yefuel to the consumers. Ine zvinhu zvakaitika izvozvo zvinoitika. It's a possibility, and it's a solution, and it's advisable to do so.
Saka pa inflation munofunga kuti ichange iri papi hondo iyi ikaenderera mberi, Dr. Mangudya, matanga here kuita ma calculations matsva.
Tichikuti study the impact, as I said, is ma benefit, ma negative, ne positive effect in ma price increases. Ma positive, anouya kubva kune ma export tonari changes. The negative, you know, my imports, you know, like the importer, you know, these are imported inflation, which become a pass-through into our domestic prices. But we are still studying, which is, as you can see, things are very, a bit in front of at one time, Africa, might be too early to call. So we are still studying the situation.
Avanga vari gavana vebanga guru renyika Dr. John Mangudya vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Muchirongwa che The Connection chatinotaura nevechidiki na 8 p.m. Mike Hove weStudio 7 achanga achitaura nevechidiki nezvesarudzo dzemabai elections dziri kuitwa nemusi wemugovera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukelanga injabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ama trainings sesiyenzile from uma constituency election officer right down to some police officer. Sesi deployile ama 10 lapha kuzasebenzela khona abantu leziyana endaweni ezingelama infrastructure. Si deploye ama 10 sifakile lama police ukuthi asikhangelele lezo ndawo.
Inhlanganiso yezekhi ithi asekusibanga isiphezulu amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelansonto.
For example, le asthma kuyinokunye okungayenzakala ukubi sibe kwazi kulokuthi abantwana basokuhlatshwa nje laze abantwana asuzebakwanisa ukuthi bakhuluma abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes, sivuyele i-COVID but lapho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona eyalijekiseni abayihlatshwayo yini tinovele inxa yezigulelaele mikhuhlane kanjani.
Abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eyeneleyo kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Umongameli Joe Biden uselubhekise e-Europe lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula okuphathelane lempi esaqhubeka phakathi kwele Russia lele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abalawula ezokhetho elizweni abeZimbabwe Electoral Commission bathi asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyonela impelaviki. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla ezombusazwe abakade bephume ijumo bekhankasa iZimbabwe yonke bedinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections sebegqibela imikhankaso njengoba sekusele insuku ezine kuphela ukuthi kuvotwe. Abalawula ezokhetho elizweni abezekhi bathi sebelungele ukuphatha lolu khetho njalo konke sokuhlelwe ngendlela belandela isisekelo sombuso ngezokhetho. Umqondisi wezekhi wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaza kabanzi ngokulungiselela ukhetho mhlaka 26 Mbimbitho.
Ama-trainings sesiyenzile from uma constituency election officer right down to lanta siyaqedisa ama polling officers. Sesi deployile lama 10 lapha kuzasebenzela khona abantu leziyana endaweni ezingelama infrastructure. Si deploye ama 10 sifakile lama police ukuthi asikhangelele lezo ndawo. I-material asikayifaki, simelele ukuthi final deployment nxa abantu sebekhona lama police sesiyafaka yonke i-material.
Uqhubekele phambili ekhuthaza amabandla ukuba babone ukuthi amabizo alabo abazaqopha ukhetho afika masinya ezekhi.
Ithe process esilungile, bonke ama-electoral officers bonke sebekhona. I-training like I said ukuthi sitrainile sa-deploya phose konke kusoku-right. Lama-ballot paper aha-right bebeakhangele lama-candidates lama-political parties lamkabebekhona bezowakhangela. Ama-election agents ama-political party aku-process yokuletha abakhuthaza ukuthi ama-candidates ama-election agents awahambise ku-Mrs. Kupe ongu-DO bahambise kulesikhathi athi ngama-last minute ukwenzela ukuthi bathole ukuphathiswa.
Onxintisa ukhetho edinga ukumela ibandla le-CCC esigabeni senkulumane edalele parlamente umnumzana Phulu kucaca uthi baphakathi kokulungisisa konke okufunwa ngabezeki.
Kwathi sisazama ukulungisa amaphepha akhona wonke kule administration yokulenge esayenza. So ukukampeyina sesikampeyinile sesikhangele lathi ukuthi siyengena kukhetho mhlaka 26. So kade sesigijima ngapha ukubona ukuthi izinto zethu zonke zimi ngendlela. Indaba yama-election agents phezu kwayo ubona sesiqeda ukuwadeploya. So sisafayela amaphepha akhona okwakathesi nje hhayi besingakaboni uhlupho ngoba sikaqeda. Into esiyibonileyo nje ukuthi baphuzile ukuseta up amatende abo ama-resources abe nganaphuzile ukubuya.
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi akalansolo ngokusebenza kwezeki.
Amalungiselelo la ahambe kuhle sesiyenzile konke okudingakalayo ukubana sikhankase sikhangelele ukubana kuze abantu le-election elokuthula njalo lokungesikhiwa free and fair njalo sikhangelele unqoba futhi. Kulanto engathi ngiyalusola mina ngiyaluncoma okusalayo yilona izeki kumele yenze umsebenzi wayo and ngibona abantu baza kuwenza umsebenzi wabo bayazama ukuphanjaniswa futhi ngabantu abaningi abangafuni ukubana into le ihambe kuhle. Kodwa kwakade besibona ngantu umsebenzi wabo abawenzayo muhle njalo kumele siwusupporte siwuncome asihambeni singabi lovalo singakangeni ebhokisini.
Mhlaka 26 Mbimbitho izwe liya kukhetho libuyisela inkokheli zekhansili lezedalele parlamente ezaxotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo. Ngasikhathi sinye abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olovoter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo waka-2023. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abanye abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eneleyo phezu kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 olusanda ukusungulwa nguhulumente. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi uhulumende eyazise ngokusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 olugoqela abaleminyaka elitshumi lambili kusiya phezulu, iningi kungabantwana besikolo. Lona olusungulwe izolo mhlaka 21 Mbimbitho. Omunye walaba bazali ngunkosikazi Bahle Nyathi wasemzini weBluffville eHarare othi lokhe engakuzwisisa ukuthi kungani kumele abantu bahlatshwe lelo jekiseni lanxa walihlatshwa yena.
Hayi, mina kodwa ngu-understand lokho ukuthi kuthi abantwana behlatshwe ivaccine ngoba even lathi ebadaleni bezange ngu-understand. Nanxa sahlatshwa kodwa hayi vela sekuzwisisa kwinto kwakhona. Sesiphungukwenza nje ukuthi njengoba kungumthetho wegovernment kodwa aku-understandeki lokho ukuthi sivume ukuthi abantwana behlatshwe ivaccine.
Uthi akavumelani lo daba lokuthi abantwana balihlatshwe lelo jekiseni unkosikazi Nyathi esithi ngoba kulokhe kungakabi lolwazi olwanelayo ngalo abanjengaye besemnyameni ngokusebenza kwalo.
Ngoba nxa kuhlatshwa abantwana kwamfana umntwana angenwa umkhuhlane futhi weseqalisa ukuhluphe zegule zezenzane.
Umnumzana Raphael Phiri waseHarare uthi ufisa ngaye uhulumende uyacaca kulokho okungenziwa ebantwaneni abavele bephila leminye imikhuhlane engathelelanwayo njalo ingelapheki.
For example, ule asthma kuyini okunye okungenzakala ukubi sibekwazi kulokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje plus abantwana asuze bakwanise ukuthi bakhulume abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes sivikele i-COVID but lakho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yale jekiseni abayihlatshwayo yini tunovele inxa yezigulela ele mikhuhlane vela njani.
Kodwa uhulumende uthi abazali kabangesabi bavumele abantwababo balithole lelo jekiseni lokuzivikela ngoba lingelangozi. Umnumzana Taunga Nandoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, ulandisa kabanzi ngalokho.
because these vaccinations have been seen to be safe, and they will also assist us in managing the spread and the prevention of COVID-19 within our schools, also within the communities. We want to make sure that all our schools are COVID-free when we open schools in next term.
Ngoba la amajekiseni ahlolo atholakala ukuba alungile njalo ezosiza ukulondoloza kusabalala lokulondoloza kwalezi gciwane ezikolweni zethu kanye lasemphakathini. Sifuna luphele lolu bhubhane lwe-COVID-19 ezikolweni zethu nxa sezivula kutheni ezayo.
Lolu hlelo olusungulwe nguhulumende lokuhlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kulabo abekade bengakahlatshwa lwehlukaniswe ukuba lwenziwe ngezigaba ezimbili. Esakuqala kungesisungulwe mhla ka-21 Mbimbitho, sizophela mhla ka-4 kunyanga kaMabasa. Esesibili sona sikhangelelwe ukuqala mhla ka-2 ngoNkwenkwezi kusiyafika kumhla ka-15 wenyanga inye. Uhulumende uthi uqhuba lezinhlelo ngenjongo yokufuna ukukhuphula inani labavikelekileyo ngokwaneleyo elizweni ukuze anelise laye ukufinyelela isilinganiso esikhangelelweyo umhlaba wonke jikelele sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% sabasebevikelekile ngokugcweleyo i-global herd immunity kusiyafika inyanga kaNhlangula kuwonalo umnyaka ka-2022. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
UMongameli Joe Biden uselubhekise e-Europe lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula impi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. UMongameli Biden izolo uthe kusobala ukuthi le-Russia lingahlasela inkundla zebulenjini i-cyber attacks lapho elilesiqiniseko sokuthi kuzalimaza eleMelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi kakhulu kwele-Ukraine ezama-biological kumbe ama-chemical weapons. Ngakwelinye icele umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi kuzaba lukhuni ukuthi impi le iphele, ngakho izadonsa isikhathi eside, kukanti kufanele amazwe omabili akhumisane umlotha kube le-ceasefire. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala mbona ngathi singakhangela khonoku ukuthi uJoe Biden uya khonale e-Europe. Kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi NATO le G7 asengamazwe anga aphilayo abambeneyo ahlangeneyo angamazwe anga organizewa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayihlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyingqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho. Ngoba ungathi uyakhangela khona khonoku kungena kwayo iRussia e-Ukraine, ivele ilwisana le-NATO, iyakolomba, ifuna ukuthi ixhophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo, kungavuka umsindo bese kusiba lempi yona leyo mhlawumbe ngeke iqiniswe impi yama-nuclear le. Kodwa-ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe legunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda yenza intando yayo. Ingachaya i-Ukraine nxa ifuna, ingachaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa la ukuthi ibone uBiden esuma esiyahlangana la lamazwe.
Siyabona njalo uMongameli Biden esithi eleRussia lilakho ukuhlasela inkundla zebulenjini ezeMelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi wele Ukraine. Ubona lokho kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo fanele ukuthi ime icabange ukuthi nxa izakuqalisa konoko iqalisa into eyaziyo ukuthi izayimela. ngoba angathi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia iyisuperpower of course, kodwa ke ike yaba kuma-sanctions, ike yaba ku-disintegration yona ngokwayo, idabuka naphakathi amazwe ayo ephuma njengakhona lokhu nje okwe-Ukraine ukuthi kudala yayiyingxenye yeRussia. Ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali ila okukhona lapha ukuthi i-America iyabe igwegwa ukuthi ibidubula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sijaye lapha sijaya kanje, lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani, phezu kwe-frame machina enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje etsho njalo uBiden, ngiyamuzwa kodwa ke uyabe lokhu egolomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali engamelanga isisebenzise. Then ke angithi khona lapho mbona ngathi sokungaba lokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu. Kodwa ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia, izamele ukuthi izibambe yenze khona lokho eyanelisa ukwenza khathesi.
Lowo umnumzana Rafael Mthombeni, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseDallas eTexas khonapha eMelika. Live Talk namhla kuhlelo The Connection sicubungula okwenziwa ngabasakhulayo lapho kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelaviki. Esigabeni sethu lapho esigxile endabeni zabasakhulayo ukuze sizwe imbono yabo ngokwenzakala elizweni, kuliviki uMichael Ove weStudio 7 exoxa nomnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wancintisa kukhetho luka-2018 ukuze sizwe imbono yakhe ngokuphatheka kwabatsha kukhetho lwama-by elections.
Kuqakathekile ukuthi abancane bengene endabeni zikahulumeni ngoba thina untanga yithi sikwazi indaba ezisihluphayo lapho esihlala khona. Untanga osemakhokhoba lontanga osemfakhosi siyafanana nenduku esinazo lapho eZimbabwe. Yibo ontanga abakwazi ukuhambe besikhulumela be-address ama-challenges esinawo lapho esihlala khona endabeni ezigabeni zethu esiyizwe.
Ubona ngani abantu abasakhulayo bayaphatheka na kukhetho lolu?
Kunama challenges amaningi abantu abancane abanawo lapha eZimbabwe endabeni zama-elections. Okokuqala kuhluphayo, abaningi abarejistanga ukuvota, abaningi abanalo isithupha. So kuma-by-elections lawa azayo abaningi amboni ukuthi bazaparticipate, abantu abancane amboni ngoba kulama-challenges amaningi. And then zingase sikhayela le ndaba zodlakela. Ama-youth amaningi ale-culture yokwethuka ifiyete kwazi ngesikhathi samgaba umgaba wachiya esabisa abantu abaningi and intanga eningi lokhu ecabanga ukuthi hhayi uvuma ukungena endaweni ze-politics ngoba zanyamalalisa into ezinjalo. So ngezinye izinto ezenza abantu abancane bengafuni ukuzibona bencedise endaweni zabo zama-elections okhetho because kunodlakela. Udlakela lolu luvela kuma-political party, luvela kumapholisa. So yiwo amanye ama-challenges akhona embone ngane afici abantu abancane ukuthi be-participate kuma-elections labuya ama-by-elections especially. And sisiya ku-2023 I think yiwo amanye ama-issues wona la aza-affecta futhi intanga, indawo yezithupha especially ngapha emathebelelweni, nendawo yedlakela mena lenje i-culture yokwesaba, i-culture yokwesaba. Umuntu uyakhetha ukuthi wangcono ngiyozithengisela amabhanana ukuthi ngiparticipate entweni ze-politics kumbe ngiye ku-political rally ngoba ngiyagcina sengilimala khona ngayo.
Zikhona inhlelo na elizweni ezijonge ukusiza abantu abasakhulayo abangelazi izithupha?
Inhlelo zikhona, ngibonile emaphephandabeni I think last week besithi bazarola out i-blips yokuthi abantu abangelazithupha bethathe izithupha. Manje i-challenge esuke ibe khona ukuthi i-information le ayifiki endaweni ezinye okugcwele khona ama-youth angelazithupha. ngisibilisele ukukhona khona ama NGOs azama ukupusha ukuthi abantu be register ukuthi bevote abantu bethole izithupha kodwa ama youth maningi manje last two indi iprocess yangone yokuthatha isithupha iprocess ecinisi sikudaka into yokumele uyenze nge 1 day ecina ukuhamba ama 4 days 5 days ukuthi ama youth aqine sekhalala
sigqiba lingxoxo Nigel bengicela ukuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo ukuthi labo babona ukuthi kuqhathekile ngempela ukuthi baphatheke kukhetho lwama by elections kanye la kukhetho oluzayo luka 2023
mina njengomuntu omutsha ngicela ukuthi abantu abasha be register ukuthi bevote xa ulesithupha ngiyacela ukuthi register ukuthi uvote ungene ku politics ujoin ibandla olithandayo xa uzimele wedwa kwanise la ukuthi participate as a young person xa usifikile umnyaka wakho umnyaka wakho ukuthi participate sonke singamazi bagwenza akube le unity of purpose abantu abancane bengasidiswa ngama-political parties ukuthi benze udlakela kwabanye sonke sisho bezimbabwe sonke singamazi bagwenza singasidiswa ngama-politicians ukuthi senze udlakela and asivoteni peacefully sikhathize sihlonipha ama-human rights abanye abantu nje
Lo mnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wakobulawayo exoxa lo Mike Hove weStudio 7 njalo bazaqhubeka ngale ingxoxo kabanzi kuhlelo lweLife Talk olwabatsha The Connection ngemva kwalona lolu uhlelo lwendaba zesindebele khonapha kuStudio 7 Kheli welinye lamacele eMDC unkosazana Thokozani Khuphe uthi ukhetho lwamabuy elections olwenziwa ngomgqibelo uliviki ukhuthaza wonke amalunga ebandla lakhe ukuthi avotele abancintisa bemele ibandla leCitizens Coalition for Change.
In our previous announcement that we are going to be working with like-minded opposition political parties because we are stronger together. And that we're going to give a signal on who our members to vote for in the upcoming by-elections. I am therefore today announcing that we are calling on all our members, all MDCT members and supporters, to go and vote on the 26th of March for Citizens Coalition for Change candidate. Go and vote for Citizens Coalition for Change candidates across the country. By voting on the 26th of March, we are building a strong foundation for a resounding victory in 2023.
Lo ngokosazana Khuphe wethulela inkuthazo emhlanganweni awenze lentathelo izindaba kobulawayo izolo. Okwamanje wathi sizwe ukuthi abalaleli beStudio 7 bathini ngaleli nyathela elithethwe nguMakhuphe.
Mina igama lami nginguKhumbu kaMlilo. Hayi izolo ngijabule kakhulu uma ngibona uMakhuphe i-press conference yakhe ngilalele ngayiqeda engikuthandileyo ukuthi ugqugquzele abalandeli bakhe ukuthi bebe ngemva kukaChamisa besapote uChamisa njalo esitsho ukuthi laye usapota i-CCC okutsho ukuthi i-CCC iyakhula kakhulu o iyandlondlobala ukuthi iza ingayikhipha izano PF. Mina ngiyajabula kakhulu ukubona iparty epowerful kanje eZimbabwe sike saba sesidangele singasakwazi ukuthi ikhona yini enye iparty njengoba iMDC ingasachazi kungasacaci ukuthi kuhamba njani hayi kodwa mase bebambana kanje hayi lo Makhuphe la esebuyele kanje hayi ikakhulu thina abantu besindebeleni bekusizwisa ubuhlungu ukubona uMakhuphe bemside line kanje kodwa maye la esekhona hayi indaba ezimnandi kakhulu zini
ibizo lami ngibongani okadonga lokho kwenziwa ngumama uMakhuphe kusitshiye thina egcekeni njengabasekeli bakhe thina besigijima la isihamba layo umama simsapota konke akwenzileyo kodwa ngathi sesekubuyele wayakhonalo kuyena lwana umfana uChamisa i-CCC yakhe leyo thina sesisele sinje just ordinary people azisela nje lapho esibambelela khona ngoba nasehambile sekhosile yena njengomuntu velo omkhulu ku politics yenyethele sakhe isikhundla si right bazamne isikhundla kodwa thina nje ordinary members as benefit lutho njengathi kobulawayo sesisele futhi soda nje sisegcekeni yena sekhijima sisaporta lanti bakhona le Harare okuyikubuhlungu kakhulu into ezenzakalayo ku politics lezi
eh ningabe linjani ku Studio 7 okhulumayo uNkosimasi Magaya lo okuzalelwa kwaGwelu ukungena kwamama uKhuphe kusisisile ayi so ngathi kubonisa indlela engandle umama sengena amaqembu amaningi kakhulu aphume aphinda abe futhi ngani uba ngumakhelwane wezano aphinda aphuma engapha asisamthweli kahle ukuthi manje ngabe esiza ngobuhle nobuyi kodwa into yakhe ayizwakali kahle ayizwakali kahle asikamthembi ukuthi ngabe sesezinto eqondileyo yini
Salibonani salibonani lonke basakazi kanye labalandeli be Studio 7 mina ibizo ngengobuto ngakomoya esibongwe lapha nephuma kanye lapha eSentana abanye bazi ngokuthi kuseSentana mina bengicela nje ukuthi mphawule ngesenzo sika mama uMakhuphe esokuthi ekhombisa ukweseka iTCCC mina ngibona ngathi umama uMakhuphe wenza umsebenzi omuhle kuhlelo khona ukuba kuya ngama impela ngabe la wonke amaqembu aphikisayo aba yimbumba bonke bebendawonye belwise isikhondla khondla lesesiyizana esiyiso esihlupa wonke umuntu ezweni lakithi inkinga esilayo ezweni eZimbabwe yizana kuphela akubanjanwe bonke abantu abe ngathi bengezwa nalabo abanye abamaqembu aphikisayo bebambane ngoba bayazi ukuthi aba maqembu eyihodwa nje akukho lapha ngakhona phambi kokuphandle ukuthi babambane babe into eyodwa
angudube lo khuluma naye ilane Alexander esa egoli la ukungena kwamakhuphe kuchamisa khona kuyinto enhle ngoba kuyabonisa ukuthi uyazwisisa ukuthi bengayala lokho behlukene kuyakufana lokuthi amavoti wabo bawachitha kumele ukuthi bebambane ukuthi amavoti ababe ndawonye ukuze bekwazi ukuthi beyenze into ebambekayo Ngoba ngeke bekwazi ukulisana lezano bechithekana. Lokho kuyinto enhle ukuthi bebuyele bebendawonye, beqhubekise bekwazi ukuthi bengakwazi ukulisana lezano.
Mina ngingosamamo indaba kaMama uMakhuphe laphana okujoyina iTCCC. Angiboni kuyindlela enhle. Ngendlela abamphatha ngayo uMakhuphe ngesikhathi kuMDC ngendlela ababemlwisa ngakhona. Kuyadanisa kakhulu ukubona namhlanje sengovuka esesithi abantu kabavotele iTCCC ngiyavuma mabethi ipolitics dead game ngoba hayi inzima le ndaba
igama lami nguScomplice kuphela ungena kukaKhuphe joinana naleli bandla likaNelson Jamisa elibunjiweyo Ngibona ungani kuyibugwala lokuswela kwamandla kukamama uKhuphe ngoba bake bathukana kanzima no Nelson Chamisa ngendlela okwenzakala ngakhona ekuthi umnomzana uChamisa usuke wangena esikhundleni lesi sokuphatha engazange walandela imithetho lezimiso ezikhona ebandleni le MDCT So ngibona ngani inxa ephakathi kuzovuka nezikhwili eziningi lapho kuzoba nokushayana kuzoba nokuletha inketha beshaphi
Igama lami nguBrighton Kuthandelwa Swanda ngise South Africa ngumuntu olandele ze politics kakhulu kodwa kangiso umuntu olilunga le political party eyodwa eZimbabwe izolo nje lokumangala kakhulu ukubona uKhuphe esevunule impahla yeSCC ethi abantu bonke bavotele uChamisa ngemva kokulwa kwabo kakhulu kweminyaka yonke naleyo bebanga isikhundla lesisatshiwo ngo-Tsvangirai ku-MDC ukuthi yena kwaKhuphe kuzoxabanisa abalandeli abaningi ngoba uKhuphe bengamthembi ngoba uKhuphe wenza ama-recalls ama-MPs yikho kwaqina sokudala ukuthi kube ne-party entsha i-CCC singazi ngokuya phambili ku-2023 inalela okhangelela kakhulu ngabantu abaningi ozoba nokhetho ukuthi bazosebenza kakuhle okuzoba nokulwa futhi kodwa mina ngibona ngokuya ngokwesikhathi kungaba yinto enhle if wonke ama-political parties amancane bangajoyina iparty eyi-1 bengena kwi-chat.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngenyathelo elithethwe ngonkosazana Thokozane Khuphe lokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuvotela abe-CCC. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ikhonapha e-Washington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.